Izvi zviri mugwaro raburiswa nechipatara chehurumende cheparirenyatwa zvichitevera ongororo yakaitwa nechipatara ichi. Gwaro iri rinoti kunyange hazvo chipatara ichi chakavandudza nzvimbo yekurapira varwere vanobatwa necoronavirus, chipatara ichi chiri kukundikana kubatsira varwere vakawanda nekuda kwekushomeka kwevashandi vezveutano. Mushure mekuburisa gwaro rinobata mafambiro eurongwa hwekurapa chirwere ichi nematambudziko avakasangana nawo kubva musi wa1 kusvika 24 Chikunguru, mutauriri wechipatara ichi Valinos Dire vati dambudziko guru kushayikwa kwevashandi vezveutano. Vadhire vati nekuda kwedambudziko iri pari renyatwa haisi kukwanisa kutora varwere 425 panguva imwe chete kana vashandi vezveutano vasina kukwana. Vadhire vati chipatara ichi pari zvino chiri kutora varwere 30 panguva imwe chete.
Pari zvino dambudziko guru ratinaro nderekuwana vana chiremba nana mukoti vakakwana kuti tikwanise kushandisa COVID senda yose ine mubhedha inokwana kuita iyo 425. Tinoda kutenda zvikuru vana chiremba nana mukoti vashoma vatinavo vakazvipira kushanda nesimba mucovid senda medu. Tichange tichivhura mamwe mawadhi zvichienderana neuwandu hwana chiremba nana mukoti.
Vadhire vati ongororo yakaitwa nechipatara ichi inoratidza kuti vanhu vazhinji vanozouya kuchipatara chirwere checovid-19 chadzika midzi, izvo zvinokanganisa itsvo pamwe nekukwidza chirwere cheshuga.
Muongororo yakaitwa nana chiremba vedu zvakaonekwa kuti pavarwere vecovid-19 vazhinji vanononoka kuuya kuzorapwa, uye vamwe vavo vanenge vazoita chirwere cheitsvo neshuga inenge yakakwira.
Chipatara ichi chiri kuchema-chemawo nekushomeka kwemishonga yekubatsira varwere pamwe nekushayikwa kwezvekushandisa mukudzivirira kutapurirwa kwechirwere kuvashandi vezveutano. Sangano rinomiririra vana chiremba vose munyika reZimbabwe Medical Association, ZIMA, rinoti kuva nevashandi vakakwana muzvipatara zvehurumende kunobatsira kuti nyika ikunde kurwisa chirwere checovid-19 ichi. Mutevedzeri wemutungamiriri weZIMA, Dr. Kudzai Masinire, vakurudzira bazi rezveutano kuti rikurumidze kugadzirisa matambudziko evashandi vezveutano, vachiti izvi ndo zvingasimbisa kurwisa chirwere ichi.
Migore masalaries maconditions of service asi kuita zvakanaka, but takanangana necovid-19 vashandi vanofanira kunge vari varwi vehondo vakapfeka zvakakwana. Zvinopfekwa namasoja ehondo havangamboendi kuhondo vasina kupfeka zvakakwana. Saka zvinhu zvatinoona sekuti zviri pertinent hazvii zvinhu zvenhando kana zvinhu zvatingamiitisa sezvinhu zvisina nebasa rese. Zvinhu zvakakosha kuti vashandi vange vakapfeka zvakakwana, atoti mapersonal protective equipments maPPEs edu, infection control yedu inge yakakwana muzvipatara. Saka zvese izvi ndo zvinoita kuti mushandi ange achishanda zvakakwana, uye ndo zvinoita kuti response yedu senyika yecovid-19 inge yakasimba, nokuti masoja edu anenge akaguta uye anenge akapfeka zvakakwana.
Vaimbo vagurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vanotiwo kunonoka kuenda kuzvipatara kwevarwere kunogona kuri kukonzerwa nekusamira zvakanaka kwezvinhu munyaya dzezveutano, vachiti zvipatara zvizhinji zvehurumende hazvina vashandi sezvo vari kuramwa mabasa. VaMadzorera vatiwo avo vanofanirwa kuzoongorora vanofungidzirwa kuti vane utachiona hwecoronavirus vari kutora mazuva akawanda vasati vaenda kwavanenge vadeedzwa, vakati zvinoita kuti chirwere chikombe.
Tinoti marapid response teams aya anofanira kuenda achinoongorora vanhu anotora mazuva akawanda kana mavadana kuti vauye vazoongorora munhu kuti ane chirwere chekorona here kana kuti haana. Izvozvo zviri kukonzerwa nokuti ivo vacho havana zvokupfeka zvakakwana zvokuti vaite basa ravo. Hurumende ngaimeke sure kuti marapid response teams edu ivo masutu atakawana akapfekwa kuHeroes Acre musi waichengetedzwa gamba rebiri vaparents iri, masutu iwaya ndo anofanira kunge achipfekwa nemahealthcare workers.
Hurumende inotiwo zvekushandisa pakuongorora kuti munhu ane utachiona hwecoronavirus kana kwete zvishoma munyika. Vashandi vezveutano vari kuramwa mabasa vachinyunyuta nenyaya dzemihoro isingakwani pamwe nekushaya zvekushandisa zvakakwana. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kudivi rehurumende kuti pane zviri kuitwa here kugadzirisa matambudziko evashandi vezveutano. Patafonera munyori mubazi rezveutano Dr. Jasper Chimedza, vati tinyore mbunzo yedu asi yanga isati yapindurwa pataenda pamepo. Asi masangano eSenior Hospital Doctors Association neZimbabwe Nurses Association audza Studio 7 kuti kubva pakagadzwa mutevedzeri womutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga segurukota rezveutano, hapana musangano wati waitwa nemasangano anomirira vashandi vezveutano senzira yekuratidzira kuti hurumende ine chido chekugadzirisa zviri kunetsa bazi iri. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi ravachiwenga sezvo nharembozha yavo yanga ichinetsa kubata. Mune imwe nyaya, zvinhu zviri kuwedzera kuipa munyaya dzezveutano munyika sezvo kanzuro yeHarare yavharama mumakirinika ayo nekuda kwekushayikwa kwevashandi. Makirinika ekanzuro ndiwo anonyanyoshandiswa nevagari kunyanya mumisha inogara vazhinji. Mukuru anoona nezveutano mukanzuro yeHarare Dr. Prosper Chonzi vati kuramwa mabasa kwevashandi pamwe nekubatwa kwevamwe vashandi vavo nedenda reCovid-19 kwasiya makirinika asina vashandi vakakwana, izvo zvaakuita kuti vabharema mumakirinika aya vachisiya kirinika imwe chete mudunhu rega rega.
Vashandi vedu vazhinji manesi haasi kukwanisa kuuya kubasa muCovid ino, vamwe vavo vakabatwa nechirwere, vamwewo vari kurakidzira. Saka hatiri kukwanisa kuti tivhure zvipatara zvese zvinenge zviri muguta reHarare. Takaongorora tikaona kuti zviri nani kuti tichiti nzvimbo dzese dzinge dzine chipatara. Saka takati toshandisa vashoma varipo tovaunganidza, zviri shoma zviripo izvozvo tozviunganidza kuitira kuti tikwanise kuramba tichipa rubatsiro kumaresidensi. Tikanga tangoti tovhura zvese tichapedzisa tisakwanise kana kuita zvimwe zvinhu zvakaita sematerniti, zvakaita sevanopuhwa maARVs avo, zvakaita sevanopuhwa mapiritsi avo eTB. Tinoda kuti district yega yega muHarare inge ine chipatara chakavhurika.
Vanhu vakawanda vaziya nezvekuvharwa kwemakirinika aya pavanga vaenda kumakirinika ekanzuru nhasi vachida kurapwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndimi Rutendo Mawere.